A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currents.
Tell us what you're thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndodawuthi.
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama-passport atholakali phela.
Yeah, ikhange expire.
Expire.
Unombomira.
Yeah.
Asi, zviri kunzi panouya August, mwedzi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, but in very jungle, what are you?
Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid August. He says it takes 4 to 6 weeks, and then that's the first batch of the special paper and ink.
Mm-hmm.
And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch two, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
They are printing. Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kwenyanga zala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula phepha leli. So sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho imenjani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini ukuthi usebenze i passport yakho siye expire kumbe hatch. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu. Siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexotshwa le mazweni ajiyeneyo ngoba ama-passport abo saya-expire. Kunjalo ke mfowethu.
Aiva ndizvozvo Gibbs, mashoko auri kutaura ndiwayo chaiwo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika inyaya yemapasipoti vari kuchema kuti dzikanga dzaexpire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirenyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari. Tanzwa kune vamwe vatataura nawo vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirenyuwa mapasipoti iwayo zvakuita kuti varasikirwe nemabasa vamwe vachidipotwa vachiburitswa munyika dzavagere. Asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nawo vane ruzivo nezviri kuitika mukati. Vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neink, tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu, mid August. Pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko. Saka idambudziko, vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022. Saka inguva hombe yekumirira, uye ipapa kana mapepa akasvika muna August, hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapasipoti matsva, vanogona kunge vaine backlog yavanotanga vambo clear. Saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka, ndo dambudziko riripo. Gibbs, tinonzwa kuti tina vatinoma mbeu vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari coordinator, vari based in South Africa, vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only. Saka regai tingoti gaga navo. Vamambeu, togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports are a very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally known as the DZP, or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you would find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yamboti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were that were naturalized but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents, and now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa, but they were using, the Zimbabwean passport. They cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of this passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport is expired, you are expected, under the law, to have a valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer and the employee to say, does your employer want to understand you, or they do not want to understand you, because they might be in a position to dismiss you. It is not all. Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here, Using bank accounts, and they are having accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now, we need to see how we can recover our money because we no longer trust that to be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passports will be expiring in the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line. You cannot get new banking facilities because your passport is expiring. And to make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in the quandary facing the risk of being deported.
Mm, thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tineme Terry Gibbs. Hello?
Hello, Magadi.
Takasimba, do you know?
Yeah, Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakondo, mungaendo kure ne radio, kana kudzora volume ya radio yenyu, mungaendo kure ne radio yenyu.
Saka
chii chamunokurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Ichokwari ndozvakanaka izvozvo. Hurumende yaisimuka uchose izvozvo nokuti vanhu vapanyika dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru taiwana mari. Ichokwari izvozvo.
Thank you so much, Baba Maita Basa.
Ndinotenda.
Thank you, Gibbs. That's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when we luma lo chakotwa ngulive te spanda ose Botswana, ose Gaborone. So basically, e passport yake why apply la ngo December. So passport leyo uthi sejalo kufona kodwa bamtshela ukuthi ame mbijana. So bamtshela ngokuthi okuhlupha kwangkhona liphepha leli special paper.
Yes.
Singazuthi livela ngaphepha leli.
We have another caller guidance ngokuthi ndiyani. Linjani baba? Linjani baba?
Yeah, linjani Void? Injani impilo yakho Void?
Hello,
unjani baba?
Baba kadini?
Tiripo yetu magadi.
Tiripo.
Mwe munokuluma munotaura.
Ye ndinotaura.
Ndinotaura itinzwe.
Anuza inda kofone zvatatatara nemi ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport asi kana mamusina kugadzirira tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nokutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
Alright.
Saka mune zvekutaura here?
Ndandasatagadzirira zvapo.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So, Gibbs, regai tingodzokera kuna vamambeu since vari kuda kuenda. Vamambeu neshona kuti mungotide kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko remapassport nokuti tiri kunzwa vakawanda vari kuti ikaexpire. Wakutoziva kuti nebasa raexpire.
Ya, ichokwadi chaizvo kana tikamagara vatinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge ichifaranga iri valid kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati me muma street up and down zvita zvauri kuita nekuenda kubasa zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport inoexpire musi wakati so it is common cause kuti kana ichinge expire panofanira kunge pachipiwa imwe nyuwani saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka vanhu vanenge vakushaya kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa wobudisa bepa wanikwe bepa racho rakaexpire passport yakaexpire saka unenge watova illegal immigrant saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoitawo nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno kusouth africa kune vanhu vekuzimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana siyana deni yagona kuita chikumbiro especial request yaingaita zvayo kuhurumende yesouth africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamunawewo mapepa kana achinge aexpire kuda vainyora ingavatsamba kuti munhu unoenda kuembasi unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembasi yotaura zvikonzero zvinga usungwa kabusa usahlukumezewa nemapurisa deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita nekuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda muSouth Africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni saka ndo pane dambudziko ipapo munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete
kuzodzokeki
saka dene hurumende yangaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musadhiki muno yetu vana vedu vane matambudziko akati
neakati
taikumbirawo kuti tiite bepa ratingaita kudai ngava emergency paper kana hameno zvavanogona kutaura
vamambeu ndofunga musati maenda ndingokuti batei tingotora muteereri hallo hallo
yes lova nengcingwani konapo kunjani foit hallo
makadi
chiripo makadidzisa
takasimba mungadzora mbichana volume yeredio yenyu
chiripo makadidzenyu
halo ndiani vari parunhara
halo
munoitwani
mukutaura navachikwama kubotswana
vachikwama hanzi kuri sei kubotswana
hai kubotswana kuri raitikako
tipei pfungwa dzenyu vachikwama
mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapasipoti inotirwadza mani nekuti hazvombozivi kuti izvezi takangoaplya mapasipoti asi kutombobuda kuti tizive kaanobuda rini zviri kutirwadza mani
saka makaaplya for a new passport here kana kuti muda kurinyuwa yamuinayo
kurinyuwa saka kubva pachona ipapo kuda muna april nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa tatonzwa mutaura totaura zvipane vamwe vari kuti kwaitonzi 2020 saka tona kuti kuda kuti hapana chatakamirira zvika kunzi 2020
saka impassport yenyu inoexpire rini
yangu iri kutoexpire izvezvi gore richipera
gore richipera haiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna august umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro
kana tika vechokwadi tingazvitende
izvozvo thank you so much
thank you
maita basa Gibbs, you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves.
Okay, Mr. Mambeu, you're still there?
I'm here, sir.
Right, just to sum it up, you know, at the end of the day, are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents, like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambition.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government of Zimbabwe, which should negotiate or we should speak to the South African government and say, we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in terms mm-hmm. of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on mm-hmm. Facebook on VOA Studio 7. We have Tafatwa Ninja, who says Fe, I'm in Namibia. Then Enoch Musara says Mawan. Mm-hmm. Then we've got Sku Umandlo Umandle. Uthi salibona Ndube indaba yama passport ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha eAustralia. So Sku is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night mm-hmm. in Australia, so she can't right now. Then we've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys, so that we can talk.
Mm-hmm. What do we have? Kushona Facebook page yedu tinava Onias Nzua, Hanzina Wanzua. Hadzi vari kufunga kuti vari kutaurira vana vadiki here kuita va Progress Matonga vanyora namba dzavo tichaedza kuzovafonera. Mm-hmm. Vanzuva vadzoka zvakare zvikanzi mabato maviri aya ari kutamba nesu ndofunga vari kutaura mapato ezvematongerwo enyika.
Mm-hmm.
Kuita Courtney Mpemi koti hanzi vana veZimbabwe musatye hakuna zvakadaro. Vakaramba nemapasipoti avo tongozvipa mvume yekugara kunze pachedu. Hamene vanoda kushanda isu toita mabasa emaoko tiri safe. Kana yoda kuenda kumusha, anzika toda kuenda kumusha, tuenda ni kujite kana kwa Mai Maria. Deni mkoma nzuwa waisa cellphone yao, waka nyunyuta kuti muruku ufonire ivano, wanenga wasiru kuziwa shirikitika, anzu, why are you calling the people that they don't even know what we are talking about? Ayu wa mkoma nzuwa, chaita kuti tuwafonire watu mira namba zao, kuno se ukumbira kwa tirikita, mm-hmm. watu wanda kupinda mchirungu watu mira namba zenyu, sakai watu mira wa namba zao, saka tawafonira. Mm-hmm. Lega iti muzgo, watu nemu mtiriri pa chirungu, alo?
Alo, aburu wangu.
Ndiya ne avu?
Vagogode,
wari pa South Africa vagogode.
Makadiko vakandeni.
Aiwa ndiri mupenyu baba, chirongwa ndicho chitipei pfungwa dzenyu.
Haya mapasipoti anoita vakomana.
Eh.
Asi pano ndichida kubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapasipoti.
Eh.
Aka expire. Asi mapasipoti aya ane mapenzi achipa chakadzara.
Yeah.
Andizvi kuti vanhu ivavo havagoni here kuti hurumende vanhu ivavo vanenge vane mapasipoti asati apera havo chivayaisa voinda kana kuembasi vanzi vadzoserwe musystem kana vadzoserwa musystem vokwanisa kudii kuchizoshandisa nemapasipoti ano kuti hurumende haina mapepa.
Yes.
Mm-hmm.
Ipapo dai tatawana vatiri kuda kuedza kuti tibate vekuregistrar general's office pamwe chete nevekubazi rezvemukati menyika veHome Affairs tine vatiri kuedza kubata tikakwanisa kuvabata tanyora mubvunzo wenyu pasi tovabvunza izvozvo Gibbs. Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have
pages
for the government to see if they can renew those passports.
Hello.
Yes.
Asi mapezi hacho ndiri pakati ine permit saka zvinoreva kuti hurumende dzina mbepa saka ini ndogara iri gare here asi ndine zvinhu zvangu zvakakwana hurumende ndiyashova mapepa.
Ya inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyo pakukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe. Tinotenda zvikuru vagogode tichati kana tangovabata kumahofisi iwayo Registrar General's Office neHome Affairs tobva tangoisa mubvunzo weita unyora pasi.
Mm-hmm.
Maita zvakanaka vagofei.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecingweni not sizothi silobani. Kunjani kwalapha ecingweni mfowethu?
Yebo baba, kunjani? Ukhuluma noDumtsane Mkhwananzi.
Mkhwananzi utheni?
hayi esile hayi babu indaba lesiphatha kabuhlungu thina esebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngamapassport bethu abanye bayatshontshelwa amapassport bagcine bese luza umsebenzi ngokanjalo kanjalo and then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje yena upresident uthule kakhulume lutho ngakho bazithulele nje bazidlela imali kodwa imiphakathi iyahlupheka uzophepha kuphi kuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo.
Wena yakho ipassport ime njani Mkhwanazi?
Ami yami sese right kodwa nami nokwesaba ukuthi yakhona ukuba nje imkunzi lana egoli la. Ngizokwenzani kusho ukuthi ngizophelelwa umsebenzi kuyamade ngekhaya ngizihlalela nje.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela ipassport kunensuku ezimbili kathi sibe kunzima ena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona yepassport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela and then umsebenzi uma umphelela baba inkinga eba khona akusuye yedwa ozothwala nzima enxa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima mina into ekhona bembona ngani nawe umnani kwakhe ngabe uyavusa ikhanda uma kuyikuthi kuyamehlula kashiya ikhunda ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ezihlalele nje kungene laba ababefuna uma bebona ukuthi ama-parties bayahlule kurule iZimbabwe abaphume bonke abama-parties kudingwa nje umuntu oyedwa ongenabandla erule iZimbabwe ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwamaphathi sesikhathele ngakho
manje inkinga ukuthi ungakhethwa ngabantu manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje kungani kunjalo mfowethu?
Hayi ambona ukuthi kusezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni sukela ngo-1980 silokhu asihlupheka safunda sihlupheka siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sike isikhathi engamasotha kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka sizophepha ke sithini.
Hayi
siyabonaukukhululeka kwakhona
siyabonga kkhulu ke eMkhwanazi ungadinwa lokusasa baba.
Hayi imbonge lebo
yes that is Mr. Dumisani Mkhwanazi is saying that you know one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job and you know maybe he's supporting a lot of people and you know what is going to happen.
That is something that's
yeah.
We'll yes, and the name Mteriri. Hello?
Hello? Hello, Maradiko, Ashamararba, Sito 7.
Ndaka Simba Babandia now.
Mutarona Watembo, South Africa.
Watembo.
Tom.
Tom, Nkoma Tom. We munga zora mbichana volume yenye kana kusiduru kapane radio.
Orai, ata zora.
Aisati ya zorwa. Kusiduru kapane radio.
Ya zorwa.
Yes. Saka tipe ifungwa dzichinzwa.
Nawo ye passport ino tishungurudze. Inini chitema chanda ndinacho kungoti edu vanoremekedzwa vamunavo vaenda. Ndangandoda kubvunza panawo ye ma truck driver. Kuti like zvandakaita inini ndinoita cross border chibuda mu South Africa chiita ku Namibia. Now passport yangu no expire 2027. Asi haisisina mapeji nekudzindwa. Saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotenderai nemarori aya kuti passport yangu inenge ichiskanwa munyika dzese dzandinopinda asi topuwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Dai taita rombo rakanaka tine vatiri kuedza kuti bate vekwa registrar general's office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetova neve kuhome affairs
nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuzimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya nyorombo kutaura mashoko akadaro anenge akatidzike but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuzimbabwe panenge pasisina nekuti right iko zvino izvi inini kambani haiiti kana local kana hwani yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozienda kunamibia kana kuangola passport handichina handikwanisi kudhindisa ndodii Runga angaregi motikari yake yakapaka nokuti inini handina ndikiri passport. Anotsvaga umwe munhu ane zvinhu zvake zvakakwana. And then muri yofanidzara. Zvino kuti ngararama sei?
Ndizvozvo. Ndanichida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya, dzimwe nguva kuomewa kwakaita zvinhu kana kuwandirwa.
Manje havabvumi mukoma vanhu vachiona kuti vaomerwa, havabvumi manje ndodambudziko rineiki. Kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinhu panapa zvatiomera, aiwa havabvumi.
Ya. Aiwa
koiyo embasi, iyo embasi ikoko, ava vanogona kunge vari kutotyawo nokuramba kutouya pachirongwa. Koiyo embasi ikoko havakwanisi here kutipindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo. Zvino embasi ikoko kwamuri.
Hata hatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nekuti hatine vatatambowirirana navo. Saka takangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo.
Oraiti, asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa chaizvozvo speciali kumasadhaki drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vaiva nekabhuku kaiva kabhuku kaidhindiswa so. Saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma.
Tirikunyora pasi mibvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei.
Ndatenda hangu.
Thank you so much. Gibbs is saying his passport will expire in 2027. So he's also a truck driver and is facing the same issue like the other guy who said his passport is expiring, but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, like a supplementary book where they would, if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book. So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, you know, using some new methods.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting.
But, you know...
Do you know the name of that bread? What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
So it's the caller.
But before you bring the caller,
somebody
said some Zimbabweans, some sections are castigating these wood-fired bakeries.
But they
clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's called chimodo.
Because you smoke it and then and you
mold it.
You mold it. It's a lot of this.
Hello? Hello?
Yeah, Mlaleli, kunjani icingo lakho lapho?
Yeah, linjani?
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there. And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
061-9207-7.
Nembe. He says, I'm watching you guys from Mozambique. Nobed is following us right now. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, linjani. Siyaphila ke Zinguzire kona hapo. Silobani kona hapo kitu.
Ndizvozvo. Tina mukoma Onias Nzuwa. Havari kunyora zvakanyanya. Varoda kupinda muchirongwa. Saka handisi kuziva kuti namba yavo iri kutadza kuita here. Nokuti vanoconnecta manhamba vari kuedza maproducer edu kuti vange vachivaconnecta. Mukoma Onias Nzuwa. Hanze ndovandanga ndichitaura vambobvunza kuti semuri kufonera vanhu vasingazive pachirongwa. Asi tinotenda muzinda. Hanzi chitipai zvenyu nhamba dzenyu imi vashamarari tifone isu. Nhamba dzedu ndidzodzo 001-202-619. 0800 2077.
Yes, lo muntu lapha ecingweni. Can you hear us, Baba? How are you? Hello, caller. Kunjani caller kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibili songani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazame ukuthi sibone singakwenza. Caller, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukela bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona la mesitikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele ngoba sidinga inombolo yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Khumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amajono bakithi. Ye, utshone njani mfowethu? UStephen uStephen Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguStephen igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima, selibonani bafowethu basakazi khona ngapho, kunjani ke Dingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kule Botswana, ule nkinga enkalakada. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisember lamhlanje kalayo. Sebe bamdipota wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo ezakwenzani. So uyakha izindlu, ulama projects amakhulu kakhulu
kona
ngalo kule Botswana. Ya, kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu, kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport.
Ngenxa yepassport,
ya, kanya is a big problem.
Ndizvozvo.
Yeah.
Kungochete mutemo wangu webasa undivhumidze ndikuvhunzewe iwe kuti yako yakaita sei passport asi.
No, yeah.
Andivhumidzwa hangu
ndimutemo. I won't comment.
I know. Ndizvozvo.
Yeah, so
dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda.
Yeah.
Havasi vari kunze chete. Kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika, havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport.
Yeah.
Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana wawo urwere hwakasvika pakadii kuti uzenge uchikwanisa kuitirwa emergency passport asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisinganzwe zvakanaka vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika. Vari kukundikana nokuti hama idzi dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwokuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa, asi kana pasina mapepa zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu, amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke mfowethu, siyabona abantu abaningi bathi abanye vakakhulesikumelavo bathi kungangcono ukuthi kulungisa imingwalo lezana ukuthi njengoba ipassport inga-expiranga kodwa so-expireke ama-pages ukuthi asekho.
Asekho.
So kungcono bedinga ngama-booklet. Nxa bedlula ibhoda kudinde i-booklet ngapha ipassport iyabe right. So ke khonapho ongani ungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezenza imjikajika, uyabona?
Ukarasa kabhuku ikako
zokuhlupa bani kube yokutshaya isikhwama, yabo. Ngoba nxa uhamba endaweni ezijabo iSouth Africa, uhamba iAngola, uyahlakana labanye sibili kuti abantu abangamasela
intozinjalo. Nokuti passport inenge yakanaka kuti kanda yakarasika wadhinda,
yeah.
Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa.
Kunjalo.
Zvino kana kari kabhuku aka dzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha,
yeah.
Mukati mumapeji ari kungozodhindwa.
So
kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndii ndakapinda munhu.
Yeah. Kubo netwelizuru ukanaiwa.
Ukanaiwa. Oh yeah,
yeah.
Ukanaiwa.
Exercise book, yeah. Arapera.
Ai, dambudziko. Hanzi unoseka nhamo serugare.
Hei, kunzima foi.
Hei, regaiti mwazwa kuti pane mumwe ari muteereri pachirongwa chedu. Hello?
Yes, regaiti mwona
kuti vamwe vari kuti tigotarisa pashona panapa tina mukoma Kotini Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimbouyai kuJohannesburg. Ndo zvatiri kuedza kuita, handizivi kuti chii chiri kuitika manhamba. Haizvi kutonyarira kwatakaita tiri kumirira kuti tikwanise kufonerai titaure nemi, asi ndofunga pari kuita dambudziko South Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me. Naiwo mukoma mukoma tinotenda namba dzenyu tadzitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi. Ndo vanhu vatiinawo pano, tinotarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare. Gibbs.
Yes, we've got Kuda Musere who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdedi was proactive and allowed people to pay in Forex. We need to be documented. Why can't they charge in Forex? So charge us in Forex and we are going to have our passports. Uh-huh. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Dube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, in Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then we've got Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call.
Mm-hmm.
Uh-huh. Then Matthew says, hey, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then we've got Tops, who says, I'm still waiting for your call, you guys, so let's maybe we're going to call them shortly.
That's true.
Yes.
Regai tungana batichikombaila manamba, tichipa kune rikupansa kuti wanga washitibatsira
kufuni. Yeah, kunjalo. Then uzokuye unkulule boke, kuti mtoazo muhle mtembo, lo chonga linjani kuna ngapo. So Nkosti is saying, hi, Chonga.
Mm-hmm.
So I think Chonga is saying, yeah, kunjani kuna ngapo for it.
Inyapila
ndoto. Yeah, utiapila. Ntua mza, uchongu ya kulumisi njebele sibili. Uwe angetlula. Uzokuye umsunduzo andlovu, uti lichona njani mafoetu, nilibugele kuna manji. So ke zulukukanda bangali sibugele, kumbe lise ndaona sicheneo. Lise che lukuti into za mapasport lezi kuhamba kanjani. Sia kumbula ke stokelo baba Willivet Spanda, ose Botswana. Utu tuwele nzima sibili. Sia zamutu kufone lapo kona kuna hapo baba Willivet, umeku shukuti fone yako ya vulega. So ke singa zichonga kumbe sutola banyi kuna hapo.
Ya yeah, kei tuwana utituna wana vaguta urana wewe. Kukutie zune tufunga tamuzikura turuguita ndere nare. Regaiti gonzu kwa kutipane wa mwere wariparu nare. Alo?
Ye. Alo, kula munti kumani?
Tina.
Ye, sasa lo baba ke Willivet Spanda. Lape kumani, nukuna ngare ke Willivet Spanda. Ye, baba Spanda, unga uchona njani?
Nchonyele, Mr. Kutu.
Ya, siya bonga kuruge. Akustereke ngotu bolo wako ule passport kuna.
Hey, utu bolo ule passport iba banjawa. Ate nkuchele emini la pana. Hey, nga apply passport ingo December. Kangile kuti lami. Maybe ngaba sebenza nge free manje. Hey, kuye hlule. E passport iyalela kona ngale.
So sengathi wena ngokuya kwesikhathi waqalisa ukufaka nini i-application yakho yokurenewa njalo bathi nxa khuluma lapho
mamva fonela bathi basa ama passport as apply ngo December ka kavaka bilawo into yabahlala njela yona la kuthange bengafonela sibe bekhuluma ngento yodwa
bathi yini small kona.
Ay, angaba vuzi kuti problem yini bona va khuluma nje kuti no sisalindela ama passport kakavuyi kasikabi lawo.
So wena ke isimo okiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Ah, ukusebenza sibili. Abavumi ukuthi sisebenze ngoba sisebenza nje saloku kusijontela nje oku. But must told us about your CVD deporter into the speed and I. You don't watch us deporters, watch us deporters, tend to.
So I'm going to talk about Sandu Wenza Konoko Wue. Kubutunga and I'm never going into Jalo when I'm a little passport.
Ah, yeah, Kubutunga. Ah, Kubutunga, sweet. Kakulu. My watch was with a song apply, but I'm already passport. They couldn't know where we are. No. Yes, I told her email me apply passport. But my way, so I apply and so I look for him and I apply and maybe if I cut in a late 3 months, mind you, 3 months is actually 6 months is actually. And so I was a good thing to see the problem up in the place. And my police at these days are killing me.
Singathi
ngathi ahlasela sibi.
Wabhatala malini ukuthi uthole ipassport yakho? Enja.
Ngabhatala $53.
Mhm. Ngakho US dollars, eh?
Yeah, $53 US dollars.
Mhm. So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthwa lisenzima njani ukuthi ugcina usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, kukhanya ngazani ucingo luka baba Olivet Spanda. So luwile kodwa ke he was trying to explain like what I said initially, that is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year, so he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, you know, but they're telling him, you know, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months. Mm-hmm. Then he said thereafter he has waited for, you know, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And he has been deported once. The Botswana police, they're
all over,
their readings, foreigners without
documents. That's right. And he was deported recently. He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So call him Terry. Hello?
Hello, Baba. Munotamba here.
Daga Simbandia now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, no garibu Daisy here to Chipinge.
Mangezi.
Mangezi, yeah.
Chipinge, from Chipinge. Thank you so much. Maita basa, mapinda mshurongwa, nari zilinge ziruti netsei. Tutari sila uti mchaa, kwani sabunde mchikurukura nesu. Tupe ifungwa zenyu.
Chukwa, ndiwa upariti hama zangu ziriku Daisy here, hiko kwa mkoma wanga metu ya Kaimo, si Mangezi, Rodeo Mangezi. Ndiwa mwana wangu kuchi, akature, akar, nakapula ite passport yake unoto kuwe iko kwa America. Saka risa kita buda wa 6 October 2017. Saka risa kita mira se ipo papu.
Mwuru mbe nda ere mchicheka no kuti za 2017 ino daingwa yaka buda baba kare kare.
Akambo mnyore message kuti yayo o baza ti. Kuchaza kunyorera kuti saka ita zvizvemene nekuti mwana wangu ndikube kuti auye iko kwa America.
Aiwa ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapassport anofananga akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwana koma na musikana?
Musikana, ini ndiri kuPitori South Africa kuno.
Okay. Aiwa itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa.
Kana kuti ndikavafonera zvinoita kuti ka.
Ndofunga zvinoita ya.
Vakomana oyi. Ndaido kuparisa mukoma wangu kanoti Kaimosi Mangezi nehama dzake dziri nemune ino wanga anoitwa Rodo Mangezi ikoko kuchipinde ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi chiku Daisy.
Daisy Hill.
Daisy Hill.
D-A-Z-Z-Y.
Okay.
H-I-L-L.
Okay.
Unana mneriri kwa skuru huko.
Daisy Hill, aiwa maita basa.
Nda teda hangu unibati choko inye mkubita ura pasibu 7 hapo.
Thank you so much. Tishitenda wanu kutitera kwa muna ita mchirongwa.
Chirongwa kito chifariza. Kachata na ute chia chita ureza kunyepa.
Mjizuzo. Thank you so much.
Mkazongwa anetua dari. Mkazongwa anetua dari. Siti kukwa. Mwana wangu anetua wini timangezi.
Dadadoto funza kuti Mangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba uko.
Ndopari kuti zvipungane kuti ndinoende kanyi pagore kamwe chete kuti January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevaningi na uchikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wele kuchengete musha wangu
baba. Nekuchengeta musha musipo musiri muri ku South Africa kumarimuka.
My God, maybe you need to form the Zhuayo.
I want to attend the Zhuayo.
I attend on the Zhuayo. Thank you very much.
Thank you so much, Gibbs. That's Mr. Mangezi.
Okay, bye-bye.
He comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017,
mm-hmm.
and she later received a text message informing her that the passport was ready.
Uh-huh.
She went to collect it, but it was not there. She was told to return later.
Mm-hmm.
And up to now, she has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh, yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He just forgot his wife.
Yeah. Because he says he goes,
but no,
he goes once a year in
He saved the best for the last.
Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Chonga, when you live in Johannesburg
yes.
for 3 months,
for three
when
months.
You go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say Maranda Zoka.
Mujubek.
Maranda Zoka.
Yes. Hello, don't forget to
know. Yeah, I think we're going to call her there.
Yes. Hello.
Hello.
I'm going to throw up in India now. Mwarare, but funny yenyu andizo kuti munogona here kungoti fambe mbichana haisi kunyatsonzwika.
Yeah, ndiri kufunzwa.
Yeah, but kunoku andizo kuti vatereri vanga kunzwa zvakanaka. No, the line, right, the connection is poor. Guy took phone ray, we are calling you back.
Yeah, what you seem to get when it's one again up again. Go Facebook, Leon Kota Perutis, go VOA Studio 7, VOA Shona, Levio in the Vele. Jealous of Twitter, go VOA in the Vele, because we are getting Studio 7. So, this land, the Columbus Ponti, young happy. See, I want to get Utuli Masoga Uti, Namingona, Columbus Tube, and Kulheni. Stephen Mpofu lapha phala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeze yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela yokwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu. So this guy is saying, you know, Stephen Mpofu, he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back. What has happened to that? So if the government doesn't have money, they must give them this kind of a thing.
Okay.
So but, it used to happen,
but
right?
The problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know, with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe they can,
yeah.
This could be the breaking point, I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then we go to Nkululeko, we have Kulumalap. Utina Basakazi, Sesaba Zimpala. Sesakhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. So yes, we are not worried about this.
Not worried about
passports. He's not joking.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know? Yeah.
Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever he wants.
Yes.
So we've got a call. Yeah. Is... yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, eh, Ndiani?
Adume alikuno muZimbabwe mnomo.
Eh, iye ari muZimbabwe ane zita kauyo.
Ah, zita ripo zvaro bhati hamune inaro.
All right, hatine inaro bhati tine chekuita nemashoko akatakura ngati petinzwe.
Yeah, eh, mashoko ndo aripo zvavo.
Eh.
Ndimunhu kanyaya mapassport.
Eh.
Ah, munona problem yoti ndeta munomuka ndekuti vanhu vazhinji vanhu vacho chaivo chaivo hurumende haigoni kuti taurire chokwadi chaicho chaicho chiripo.
Yes.
Zvino mid August tinosvike tinopfuura August yekusina chamboitika.
Yes.
Luki kuno kuti newana Nila zukuru, varimusa wakarika, varikuto shupika izvezvi. Havana chokubata, ebi izvezvi varikudipotwa. Tozo dini, toho ya vano ya kuno kuhozo, bate chii.
Yeah.
Andi maona problem ya idina yoyo.
I know.
Saka, you are trying to help us, mnoe za kiaizo kutibatilo kuti, kulitindwe shirubitika, nukuti muno mwitu za tina za tina mbeo za shirubitika. Kia ito doku nukwe shirubitika, mika muno mkadoto vura studio 7 yui. Muno mwatina za tina mbeo za kiaizo. Ile zo kuti hazi mapepa, ninge mapasipote hakuna, ati mbo shinzuki muno mwati, kato zizivi. Shiroto zikana na mungu nunga, oh, doktore pasipote yoyo. Kana kuti amatambudziko akadero.
Yeah.
Saka mid August yavanerewa haikungotaura kukutaurira vanhu chete kuti vati hore haiti mid August. So mid August zvatopera havachatauri nezvazvo zvapera.
Drobe ya tupanzwa tarichita aiwa tombovapa benefit of the doubt.
Tombo mira wakadero asi ndaimishwa kuti mid-August vati notopfuura tinosvika munana October December nyaya dzacho idzo dzichingonetsa.
Haiwa dai ndaziva zita renyu ndaikutsvagai munana December imomo nomunana October kuti maona here zvaitika kana zvadeliver kana kuti maona here vakundikana kana pasina chaitika zvino marambira zita handigone kuzokutsvagai manje
ah alright mundo batai zita kuti mutetwa chete
aiwa pakanaka baba mutetwa thank you so much
batai zita kuti mutetwa chete
maita basa vamutetwa
thank you very much
morara zvakanaka Gibbs that's caller Mr. Mutetwa from Harare he says the problem with the government is that it does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they will forget about this
other issue.
This other issue. Yeah. Yes.
So we've got
what happened to Mr. Swanda? We still have him
online. No, Swanda's dropped.
Oh, okay.
Yeah, so we've got Busisiwe Kuku Moyosiziba. He's saying, I'm watching you guys, and thank you for this program. It's quite informative. Then we've got Kanyamuto. Kanyamuto is saying, this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So, you know, these guys are just trying to cheat us. Then we've got Perai. Says, yes, they must charge in US dollars
mm-hmm.
so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. Mm-hmm. So do you have any
personal... Tine mkoma tinotenda muzinda. Anzi, ndine urombo dzokurai zvakare namba dzenyu. Vada kutumira namba dzao. 001-202-619-2077. Ndo namba dzedu. Mkango fona idzodzo. 001-202-619-2077. Tino kubatai. Tine mtereri. Alo.
Alo.
Hey, alo. Ndiani avo.
Ndizunza.
Oh, mukoma Onias, mazopinda muchirongwa ka?
Zunza.
Eh, mukoma ndi Onias Zunza ka?
Ndi Norman.
Norman Zunza.
Eh, aume nzara kuno kumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nyika yaita nzara.
Eh, yaita nzara. Ndizive kuti tinoita sei nyika kana makamira zvino.
Yes, chichikuru chamuri kunyanyo chema.
Chikafu jajo ndochakatonyanya.
Chiri kushaikwa here kana chiri kudhura?
Chiri kutodhura nekushaikwa.
Mhm.
Tozviripo.
Eh, asi muzvitoro chine chirimo. Yeah.
Mari acho mari kuiwana hapana.
Hakuna mari.
Hakuna mari.
Saka zvonziwi nai mukoma dambudziko ringagadziswa sei?
Handizive vakomana kuti tinoita shi.
Hello, phone yawe iri kumboita ichidzima.
Hello.
Eh, phone yenyu inga yamboita ichidropa.
Ora iti ndati kunosvika season inotevera kuti zvinoti pane zvakamira sei.
Etinombonzwa masangano anobatsira achinza akukwanisa kubatsira nemumaguta nemumadhoroba zvakamira sei iye zvino.
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Ya, pakaoma. Saka nzara hii, iri kunyanyobata kumusha kana mutaundi?
Kuma taundi nekumusha zvese.
Zvangofanana.
Zvangofanana bhozi mari chacho kuti unoiwana hapana.
Mm. Ya. Aiwa tinotenda zvikuru kunyaya mapasipoti munoionawo sei?
Iri kutori pahasha. Hasha chacho yakatonyanyisa iyo.
Mm.
Eh.
Imi mune passport yenyu here?
Eh, tine yakato expire iyoyo yakato expire gore rapera here saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
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 Ah, aiwa tinotenda zvikuru ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuriitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nekukuteerera pastudio kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Ewa, tinotenda. Thank you so much, Mkoma Onias. Thank you, Gibbs. Mkoma Onias says people are suffering, they are struggling to get food, both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening. Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Livet Spanda, a Zimbabwean living in Botswana. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. till we meet again next time. Bye-bye.
Neni Jonga Kandemiri, mchitenda wose wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemi msina wakwanisa kupinda mchurongwa. Rambaya mkitikira. Notenda. Morara kwa kanaka.